kanga tofano zia mwenye simba ndiye kuti isu ze mtangano kana kisi kuchema asi ndo mutemo sa unotaura kuti kana kuchinge pa ita kuti constituents kana woti munhu ashaisha kana kuti abva kana abviswa pano isu asarudzo mushure memazuva asapfuuri 9 months ndo zvinenge zvichitarisirwa saka isuwo tinenge tichiona nekuti hatirarami tichifenga muno muzimbabwe muno muafrica kana muno munyika tine dzimwewo nyika dzakatitenderedza pana Malawi kwakawanda kwakaitwa maelections pana Uganda nenzvimbo dzakati wandei dzakaitwa maelections akabudira maelections anga tove nyika yese kusanganisira upresidi chaiwo zvichireva kuti mwana wese wemunyika umomo aite kuparticipita maelections iwavo saka tobva taona kwedu kuno kuzimbabwe kubva kwavhariswa maelections ne completely tisangana dzidzi totaura kuti aiwa tinotarisa kuti tichakufamba zvakadai zvakamba zvakadai zvaingotangira zvega kuti vanhu ava vane zvavakananga inyaya kuti vana vazimbabwe vasawana mukana kana vasawana vanhu vanovamiririra vanomirira zvino zvavo kuti zvinhu zvavo zvinge zvichifamba kunzvimbo dzavanobva nekuti kudzinga vanhu havana kumira
tinzwe kuna vagakanje vagakanje munoti
ndinotenda zvikuru mukoma ende ndoudirana mukoma wangu pavatataura kuti kumiswa kwaita maelections paapaine chinangwa icho kwacho paapaine chinangwa ndinobvuma zvakare pavari kuti dzimwe nyika dzakaita maelections icho kwadi dzakaita isu kuno chatinokoshesa upenyu hwevanhu kupfuura sarudzo isu kuno chataikoshesa kuchengetedza vanhu kubva kudenga ndosaka muchiona kuti nyika dzese dzamuruti dzakaita maelections nyika dzese dzamuruti vaita dhemokrasi vakaexercisa democratic rights vakaluza right of life saikatiaeve zvekuti hurumende yotitarisa uchikaita maelections chirwere chinozospreda kusvika pari uyezve mari yatinokwana kuitisa maelections yacho kokana tikatenge nekuvaccine vanhu vakavaccinatwa ndosaka muchiona kuti zimbabwe yekuyemurwa izvi nemusvetsoo dzikandiri kuti yakagona kubata nyaya dzevaccination saka zvaitaurwa napurezidendi nezuva vari kukopa kuti aiwa chigadzirai kuita maelections vaitaura vakamira padevelopment vaenda kugenius development ndozvotanga kuapreciatewa izvozvo kuti aa vamunanga kubva vakaenda kukoka kunoofishieta maro zvinoratidza zvega kuti nyaya yemaelections kuna president ine ukama nedevelopment nekusevha upenyu hwevanhu saka ichokwadi maelections aimiswa nechinangwa chinangwa chekusevha upenyu
vatatuwai
chinonakidza nechekuti election inosanganisira kuunganidza vanhu inosanganisira kuti vanhu vaite marali mameeting asi marali kana mameeting aimiswa kukokotire political parties neeth alliance vakatendera vana mundura kuita congress yavo vakati vatakura nemabhazi vakatendera mangs avo kusanganisira ivo vana munangagwa vacho vatonanangai munangagwa vaita marali nyika yese vachitenderera vachiita marali havana kana kumira havana kana wagera vakavhara kuita marali vakaita maelections ava vaita macongress kumadistrict kumajimba vaita vachiunganidza vanhu vazhinji saka zvinomisamisa mutereki munimino wangu achitaura nyaya kuti vanokoshesa upenyu hwevanhu nekuti vakavhara maelections vakavhara kusina kudyiwa nemdc alliance
vagakanje
mukoma wangu anofanira kudyisa mashandiro eparliament chero mamp mdc alliance ese akazodzorwa muparliament decision inobudirira ndeye vanhu vane more than 2 days zanupf haisa yakatya kudyiwa nemdc nekuti mdc alliance haisati yambodyiwa zanupf uyezve hatigone kutya kudyiwa nebato risingaexist hatitozivi kuti pavatenda kumaelections vanenge vachiudza handi masvondo apera vaidhamdaregeserwa zeeene conventions kuchei saka shuwa tingamisa maelections tichitya kudyiwa nebato risataronjewa
vasati wayo bato renyu hanzi harina zita munopinda sei musarudzo pindurai chinzi
haiwa takataura ndofunga hapana confusion ipapo vana vezimbabwe vanoziva vatungamiriri vavo vanoziva kuti purezidendi wavo tipurezidendi nelson chamisa ndosaka muchinzwa kuchiti aa ngaapinde hake mukomana nekuti vanoziva kuti mukomana ndiani saka hapana kana confusion vanhu vanofamba nemukomana vanozikanwa vanhu vanoda shanduko muzimbabwe zvinhu zvifambe vanozikanwa saka nyaya yeleadership aiti kana problem isu takatotaura kuti aiwa asa kutogadzira maelections ari kuuya takaapa mberi ndsoeeedu vakataura kuna makaona mavivhitivhiti pamasaisai pakasiyana siyana vachitaura kuti aiwa tatopedza tatakutoziva kuti tichipira next election bato rinenge tichishandisa rimwe zita zvichabva muvanhu vachataura kuti aiwa tichafamba sei nekuti pane komiti dzatakaisa nemusangano kuti aiwa idzi komiti dzatifamba dzichitaura nevanhu matunhu akasiyana siyana kuti toona sei asi nyaya haisi nyaya yezita inyaya yeugari hwevanhu inyaya yekuti totungamira sei nyika vanofanira kutungamirira nyika nehava vakatungamirirwa nemukomana anova mapindi nozonjamisa.
Ewa kaka nje mapindu wapo, pindura itinu.
Nyaya mkoma yezi itadoi ichi. Isusu pati kupomeru wa kumisa ma election. Jukupomeru wa ichi mchukuchi ya bato inonzi ichi. Nekuta hatibone kumisa ma election. Chichisha bato isati la register. Bato isati la lonja. Bato isati la hapu. Auko nekwenda kumapuri saka kuno ripota. Kutipane muna kutipia. Kana kutifesi ya agenda sija kutia embapa. Saka sino misa ma election. Neuza mchamisa tinenge sinu misa ne bato ripi. Kana kuwa imbi chako kunonzi. Ale kumacheso endimo kistrambi embapa. Andi. Individuals. I just feel that I'm going to be wrong again. Do you know me? Just keep your mood active.